Health Services Board inoti vashandi vezveutano mazana mana nemakumi manomwe neumwe ndivo vapiwa mari ichete kunyange hazvo kune vashandi vezveutano vakawanda vakabatwa nechirwere ichi. Vachitaura nestudio 7, mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vati
hapasi kunatsa kucommunicatewa zvakanaka between employer noa Health Services Board neminister of health nevashandi. Vashandi tiri kungozvinzwa zvichingotaurwa mumapepa, tiri kungozvinzwa zvichingotumirwa zvemasecular zvichingotaurwa kuti kana waita COVID kune mari dzakati dzinopiwa. Asi isu pachedu sevamiriri vashandi hatisati tagara pasi nehurumende kuti titaure tigodziwa nyaya idzi zvakakwana kuti tikwanisa kuendesa information kumaworkers pavari vose vose.
Vadongo vatiwo zvinonetsa kuti vashandi vemuzvipatara vawane mamagwaro anobva kuHSB sezvo vamwe vachishanda kumaruwa. Vatiwo vamwe vanoshanda mumahofisi ezvipatara zviri mumaguta vanga vasina magwaro ari kunzi vatumire nasachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana.
Izvi zvokunzi fomu rinowanikwa pawebhusaiti, fomu rinowanikwa kupi, tisina kunge tazviudzwa. Kune vamwe vari kumakliniki, kune vamwe vari kumahospital ari pasi kusina netiweki, vasingakwanisi kudownloada zvinhu izvozvo.
Imwe nhengo yeZimbabwe Hospital Doctors Association vaPrince Butau vanoti vakanyorerawo kupiwa mari iyi muna Mbudzi mushure mekubatwa nedenda recovid-19 vari pabasa vatsigirwawo vakati panga pasina ziviso yakakwana nezveurongwa hwehurumende uhwu, izvo zvakaitawo kuti vanonoke kuendesa mapepa avo.
Isu takatongozvinzwawo paine matwits akanga akabuda achingotaurwawo nechimangwana vana Pemfeki vangonyora ari matwit. So unfortunately in that scenario manje ekuti izvinhu zvangoita serunyere kupe vanhu tangodaro ndo patakatanga kutofambirawo nyaya dzacho. Remember the first week patakatanga kutozvifambira no one even knew, especially vamwe maelder health workers nyange vanhu vanoshanda kuHR epamahospitals they didn't even know kutoti pane mari iri kufanira kudaro except vachitoti hapana zvakatombobuda.
Asi vabutawo vachema-chemawo nekunonoka kuuya kwemari iyi vachiti kunyange hazvo vakanyora mapepa anodiwa muna Mbudzi uye vachishandira muguta reHarare havasati vawana mari yavo iyi. Kunyange hazvo vashandi vezveutano vachiti havana kuziviswa nezvekuvapo kwemari iyi, mumashoko avakatumira vatori venhau vaSkosana vanoti HSB yakavazivisa.
Health workers and indeed other government workers were informed of this scheme and the attendant procedures to be followed when lodging a claim.
Ongororo yakaitwa nerimwe sangano ravana chiremba reZimbabwe Medical Association yabudiswa nhasi inoratidza kuti kusvika pavhiki rapera vashandi vezveutano vanosvika churu nemazana mashanu vanga vabatwa nedenda recovid-19 uye vashandi vasere vakashaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.